Mangwanana kana kava tereri, tinosangana zvakare mangwanana anasi, uri musi wechina kukadzi 6, 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwewo kuti munokwanisa kutiona paFacebook iko zvino tichitefenyura chirongwa chino papeji yedu yeVOA Shona. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chiringo chedu chikuru ndichochi chemuhoro wedu vati kuti muhoro hausatenga hukwani. Saka tinozvitarisa zvechinyuto chechipiri chekuti tiri kuti dzidzo yedu munyika muno yaparara.
Vadzidzisi voronga kumwe kuratidzira vachiti mari yavari kutambiriswa mutero wembwa.
Chiri system 1 yaishandiswa naMugabe kwangochinja zita chete kuti president aiswa ndeve zano havanhingi, but hapana chachinja.
MuBotswana yoronga kuita musengabere zvizvarwa zveZimbabwe zviri muhupoteri, izvo zviri kuramba kudzokera kumusha zvichiti kwakaberekera ingwe. Muchikamu chedu chemimhanzi tine hurukuro naRaisi Kagona akavamba chikwata cheBundu Boys. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri werimwe sangano rinomirira varayiridzi vekumaruva reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaObert Masaraure vanoti kutanga nhasi nhengo dzavo dzichange dzave kuenda kubasa zuva rimwe chete chete pamasvondo maviri sezvo dzisakwanise kuramba dzichienda kumabasa nekuti mari yavari kutambiriswa pamwedzi ishoma. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima kuti tinzwe divi ravo sezvo vanga vari musangano weTNF vachizeyawo nyaya dzemari dzemihoro idzi nevashandi nevashandirwe. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navaMasaraure.
Tatazita kusika padanho iri ndepekuti tichikuona kuti mamwe maboka anomirira varayiridzi vasvika pakutengesa. Saka papoti nzei dzega dzega tichange tiienda kubasa kamwe chete.
Munotanga rinhiiro danho rekuenda kubasa kamwe chete mukati memasvondo maviri?
Announcement pataitanga nhasi kubva musi wa 6 kuverenga mazuva akatoenda kubasa nhasi, zvinoreva tachazodzokera kubasa kudarika panotera kusvika musi wa 20 February. Saka kutanga izvozvo takutongoti tapedza makonsultation atisakaita mavhiki apfuura yose, takasara chitsungo chekuti kubva musi wa 5 February tichange tichimira kuenda kumabasa. Tichangoita kamwe chete pamavhiki maviri kuitirawo kuti tiwane nguva yekuti tizvitirewo zvimwe zvingatipirarama.
Tinoona kuti imi muri kuda kutora danho rekuenda kubasa kamwe chete mukati mesvondo mbiri iri, asi hurumende yakabva kuzivisa mazuva mashoma apera ya kuti yawirirana nesangano rinomirira vashandi reApex Council kuti munge muchiwedzerwa mari dzemihoro. Muri kuramba here kutambira mihoro yakawedzerwa?
Isu hatitambire hurukuro dzavaiita vari kuzvikora fosi vachidhidha nekupinda mumabhoti nemamagemu avaitamba ikoko. Hatinei nazvo zvavaiita ikoko, hatitambirezve mari yakabuda. Isinoramba tichiringisa kuti tinoda mari kuti mushandi wega wega awane mari ichiitwa neinterbank rate dokuti tirarame mune environment ine inflation yakadai.
Tiri kuonawo muri kutaura kuti muchange muchipindawo mumigwagwa kakawanda muchiratidzira. Mune muchinyanyopinda mugwagwa mune zvinyunyuto zvipi?
Chinyunyuto chedu chikuru ndichochi chemuhoro wedu vati kuti muhoro hausatenga hukwani. Saka tinozvitarisa zvechinyunyuto chechipiri chekuti tiri kuti dzidzo yedu munyika muno yaparara. Tiri kuda kurwisisa nekuti kodzero dzevana dzekuti vabatwa nedzidzo zviwande dziwanike. Munoona zvaakuitika zvekuti varayiridzi vaakusvika pakutopiwa mari yandingatoti chioko muhomwe nevabereki kuti vadzidzise vana vavo. Hazvisi izvo zvatinotarisira kana iri dzidzo yeruzhinji.
Mutungamiri werimwe sangano rinomirira vadzidzisi reATUZ vaObert Masaraure vachitaura vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Zvi zvizvarwa zveZimbabwe zvinosvika zana izvo zvanga zviri muupoteri pamuzinda weDukwi Refugee Camp muBotswana zvinoti hurumende yenyika iyi yaramba kugamuchira chichemo chavo chekuti vasadzokere kumusha vachiti kukandwa mukanwa mamupere. Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
Vapoteri ava vanga vakumbira hurumende yeBotswana kuti vapiwa ugaro wemunyika iyi kana kuti vatsvagirwe dzimwe nyika dzavangaende kunogara vachiti vanotya kudzokera kumusha sezvo kusina kumira zvakanaka. Vakuru vehurumende yeBotswana varamba kudaira mibvunzo yeStudio 7 munyaya iyi, asi mugwaro raonekwa neStudio 7 iro rakanyorerwa mumwe wevanhu vanodarika zana ava avo vanga vachikumbira kuti vasadzoserwe kumusha, hurumende yeBotswana inoti haioni kuti zvichemo zvavo zvine uremu hwekuti vangaenderera mberi vari muupoteri. Gwaro iri rinoenderera mberi richiti gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika iyi vaHakiso Musi havaoni zvizvarwa zveZimbabwe izvo zvanga zviri pamuzinda weDukwi zviri muupoteri sezvakatiza zvematongerwo enyika. Nokudaro hurumende yenyika iyi inoti avo vanenge vasina kunyoresa kuti vadzoserwe kumusha pasi pechirongwa chekuzvipira kudzokera wega kana kuti voluntary repatriation vachaitwa musengaberi nevashandi vebazi rinoona nezvekupinda nekubuda kuvanhu munyika iyi. Mutauriri wevapoteri paDukwi vaBekimpiro Weza vaudza Studio 7 kuti Botswana ine rimwe nehurumende yeZimbabwe kuti avo vanga vari muupoteri vadzoserwe kumusha zvisiri pamutemo.
Kana iri voluntary handi vanhu vanofanira kuti vapiwe mukana kuti vavazvitaurire zvavo pachezvavo. So you cannot force people to go back home.
Vaweza vaenderera mberi vachiti mamiriro ezvematongerwo enyika hasati ashanduka munyika.
Chiri system one yaishandiswa naMugabe kwangochinja zita chete kuti president aiswa ndevezanhu havanhingi kuti hapana chachinja.
Mukokeri wesangano reHuman Rights Watch kuchamembe kuAfrica vadewa Mavinga vaudza Studio 7 parunare kuti zviri kuitwa nenyika yeBotswana kumbunyikidza kodzero dzevapoteri uye hazvienderane nezvinotarisirwa nesangano reUnited Nations High Commissioner for Refugees.
Zviri kuitwa nenyika yeBotswana hazvisi pamutemo wenyika dzepasi rose kudzosera zvine chisimba zvizvarwa zveZimbabwe vari kutsvaka upoteri munyika yeBotswana vachitaura kuti vanotyira upenyu hwavo.
Senzira yekuzadzikisa chibvumirano chakaitwa nenyika dzepasi rose muna 1951, vaMavinga vanoti Botswana inosungirwa kutsvagira vapoteri veZimbabwe nyika dzingavapa upoteri pane kuti vadzoserwe kumusha.
Ndomatanha anofanira kuti atorwe neBotswana iwayo, kwete kumanikidza vana veZimbabwe vapoteri vari muBotswana kuti vadzokere nechisimba kuZimbabwe.
Ruzhinji rwevapoteri ava rwakatiza kumusha mugore ra2008 richiti rinotsigira bato reMDC, vamwe vachiti vakapisirwa misha pamwe nokurohwa zvakaipisisa nevanofungidzirwa kuti vatsigirwe ZANPF panguva yakaitika sarudzo dzemutengamiri wenyika dzedzokororo kana kuti run off. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Iko zvino tombotarisa zviri mumapepa nawo. Totanga nebepa nawo reHerald iro rine nyaya yekuti muzvina bhizimisi vaGenius Kadungure vapedza rimwe zuva repiri vari mutirongo vachipomerwa mhosva yekuita zveuori nekusabhadhara mari inoda kusvika zviuru makumi matanhatu zvekuAmerica pamotokari yavainge vatenga kuSouth Africa yemhando yeBentley. Bepa nawo reChronicle rine nyaya yekuti kanzuru yeBulawayo yapa mimwe migwagwa mazita, kunyange hazvo izvi zviri kupesana nezvainge zvakurudzirwa nedare remakurukota. Kanzuru iyi inoti zvairi kuita zviri pamutemo. Hurumende yainge yati 6th Street Avenue inzi Emerson Mnangagwa Avenue, asi kanzuru iyi yati hazvifaniri kuchinjwa. Bepa nawo repaintaneti renewzimbabwe.com rine nyaya yekuti nyanzvi munyaya dzezvemitemo nematongerwo enyika dziri kushora mapurisa nekunyora padandemutande ravo reTwitter nyaya yekuti kupwanywa kwemba yemumwe mutongi vagara inesu Mawadze, avo vari kutonga nyaya iri kupomerwa vaJobscala yekuda kupidigura hurumende yavari kuramba kunogona kunge kuine chekuita nekutongwa kwenyaya iyi. Muchikamu chino tinopa vatereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri kutsikwe moyo yavo. Tinokurudzira vatereri kuti vasashandise mashoko ekutukana kana kunyomba.
Makadiko pa Studio 7 napo. Taura natsoka ku Florida Roadport. Tatambura. Tiri kunze kunoku South Africa. Tatambura. Hatina pedu. Tiri kuzama kurarama asi zviri kurema. Kuti takauya vamwe tisina mapepa akakwana. Saka kana ukada kuwana basa raunozama kuti uwane, ndingochinzi unza mapepa. Apa takasiya taapplya mapassport 2018 nanhasi asati abuda. Saka torarama sei nai mhuri yeZimbabwe, toita sei kuti udzoke kumba hazviiti. Wongoshingirira uri kuno ende wakatozviziya kuti hauna mapepa akakwana kana mari yaunowana sikman. Hauna kana wekuvhunza nekuti unongochingonza handiti kuzviziva kuti hauna mapepa akakwana. Tatambura vedue, tashungurudza, hatichazivi. Kuti uende kumba, haudzoki, nekuti mari yacho unoishaya yekudzoka. Ugare zvauri kuno, matambudziko anosangana nemhuri anorwadza. Zvinosiririsa life yatiri kurarama ina kumira zvakanaka.
Manhero akanaka Studio 7 mazuva sei, hamune shamwari nevatereri. Ndinoda kutenda avo varume vatatu avo vadzingwa nekugona kwavo kupupura chokwadi. Chasara kuti vanhu vachizadzisa kupupura kwavakaita nekuti vakabudisa chokwadi musake vadzingwa mukati mehurumende yeZambia. Kuna kuti muzano mune huori wakashata, saka vabudisa information yakasingatenderwi kuti ibude musake vadzingwa basa.
Muri kuita basa vana Jonga kandimire, muri kuita basa, muri kuita basa guru nokuti fidha, nokuti fidha. Ini chandiripo kutaura izvi motozviverenga mangwana nenguva kana kuti manheru zvanhasi manheru kuswa 5. Izvi zvameri Meri Chiwenga naChiwenga. Chiwenga akapedzira kutaura manje manje achiti vanhu kuremekedzana kutaurirana vachigadzirisana mudzimba ndiko kugadzirisana here kunyepera mukadzi achisungisa mukadzi achifosera matare kuti ngavamuise kuchikurubhi. Munhu arova munhu unomboiswa kuchikurubhi here kana kuti nokuzi hatinoziva isu mhosva yekurova munhu ifaindi kuchikurubhi? Izvezvo wakuruza mari achiinda kuhighcourt kudarira pamusoro kuti andokumbira bail. Iye ari pane imwe bail, ondopiwa futi imwe bail. Hamboni kuti Chiwenga ari kutokonewa here ipapo?
Makadiko paStudio 7 apo. Muri kutaura namukoma chief ndiri paSouth Africa apa. Mujobe kumo. ZANPF zvainoita. Iye zvino vechidika vakuona huori hukuitwa navakuru vavo vakudzingwa mubato. Ndoda kukuti vataura chokwadi. Better must come. Nangagwa pano taende nehurumende yake.
Makadiko vashamarari vedu venhepfenyuro yavanhu, nhepfenyuro yegutsa ruzhinji. Studio 7. Ndini mukoma Dinashe Mazi, ndiri muSouth Africa zvangu. Kujubheki uko kwandiri kugara takadai kutiza nyika yedu yechipikigwa nekuda kwenhamo iri munyika, nhamo yawinzwa navakomana ava veZANPF vamwe vedava. Tatambura vana mukoma Jonga nekugara musango, tiri kushuvawo kugara pamwe chete nemhuri dzedu, vana vari kukura tisingavaoni.
Vasara sezvei paStudio 7? Zvakaoma, zvakaoma. Ndokwanongoona kuti zanuka heyo yadzinga zvevanhu vayo. Vanga vaona kuti vabudisa chokwadi chehuori kwavari kuita munyika, vava kuvadzinga. Ngori vati vanongoda vanhu vanongogara vachiita zvehuori, ndo vavanoda kuti vagare pachigaro. Havadi kuti vanhu vechokwadi vagare pazvigaro.
Ayo anga ari mashoko evatereri veStudio 7 asine nechekuita neStudio 7. Tinokukokai kuti mutumire mashoko enyu paWhatsApp namba dzedu dzinoti 001 202 465 031 0318 ndiro dzokurira zvakare 001 202 465 0318, muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika munyika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Chipangamazano chemutungamiri wenyika yeAmerica munyaya dzekuchengetedzwa kwenyika vaRobert O'Brien vanoti China inofanira kubatana neAmerica neRussia munaurirano dzezvombo zvemhando yenuclear. America iri kurudzira kuderedzwa kweuwandu hwezvombo izvi pasi rose. Britain, iyo ichangobuda mugungano reEuropean Union, inoti iri kuda kudyidzana nenyika dzemuAfrica sezvo dziine vanhu bhirioni imwe chete nezviuru mazana maviri, uye Africa iri pachidanho chechisere panyaya dzezveupfumi pasi rose. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi dare reSenate ravhota rikati mutungamiri wenyika vaDonald Trump vasabviswe pachigaro pamhosva dzavanga vachipomerwa dzine chekuita nekutyora bumbiri remitemo. Kuvhota uku kwange kuchienda nekuti senata ndewebato ripi, sezvo maRepublicans akawanda ndivo vabudirira kuti vaTrump vasabviswe pachigaro, asi vaMitt Romney ndivo chete vavhota kuti vaTrump vabviswe. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muno muWashington DC vaBrian Musekiwa.
Hazvina kumboshamisa kuti outcome yabuda zvakadaro, nekuti chachiitika ndechekuti Senate tikada kuiongorora structure yayo yakanyanya kuwanda maRepublicans. Saka kuti ndione vachivhotera mumwe wavo out of office, handakuona kunge zvachaitika kudaro. And also that from the beginning pakatanga impeachment iyi, ndaingoiona kunge nyanga iri something zviri political, not the offense itself. Zvinga zviri very very sketchy. Saka outcome iyi haina kumboshamisa.
Asi semaonero enyu, chii chinoita kuti ivo maRepublicans avhotere achitsigira vaTrump?
Chinoitika ndechekuti panyaya dzemaelections vakatanga dzati practice yekuti vanovhotera mumwe wavo out of office, zvinobva zvakuvekena party and hapasina kutrustana. Saka vanhu vekuti vanongoda kungodi kungostika with maprinciples. I think muno politics muno maAmerica maprinciples yekuti as long as ukapinda muoffice uine mavalues nemaprinciples eparty, whatever zvinozoitika misikanzwa inozoitika along the way havazvione kunge zviri major kuti munhu angabviswe muoffice neparty yako.
Asi taona vaMitt Romney chete, senator Mitt Romney vachivhota ivo kuti vaTrump vebato ravo ivo remaRepublicans vange vachibviswa pachigaro, munoona sei danho ravatora?
Pandavateerera vaMitt Romney vari kuti ivo is a man of principle. Saka maprinciples avo ndoaita kuti vavhotere mumwe wavo yepadi yemaRepublicans abude muchigaro. But at the same time ndiri kuona zvinhu zviviri. Either Mitt Romney munhu ari kuda kuti asumudzirawo iye profile yake kuti azokwanisa kurana again semunhu akamboruza, kana kuti anedaka naTrump because vakambokurudzana pamaprimaries before Trump apita pachigaro. Hatisikuzvida kuti which is which.
Ayo anga ari mashoko echizvarwa cheZimbabwe chinogara muno muWashington DC vaBrian Musekiwa pari parunare muno muWashington DC. Muchirongwa chedu chemumhanzi, nhasi tine hurukuro nemuimbi Rise Kagona uyo akavamba chikwata cheBundu Boys chakamboita mukurumbira, asi ave kuimba nechikwata chinonzi Jit Jive Band achigara kuScotland.
Let's have a Jit Jive in the morning.
vamwe vechidiki vari kukura mazuva anaya vasinganyatsozive kuti mukoma Rice Kagona ndiani chaizvo. Ndiani mukoma Rice?
Mukoma Rice ndemumwe akatanga chikwata cheBundu Boys. Ndingati ndiye founder and band leader weBundu Boys. Kutanga kwaro taiko as from 1980. Chikwata chakabva muchikwata chainzi Wild Dragons. After 1980 taona independence takazofunga kuchinja zita ndobva tazviti maBundu Boys chikomemorata makomrades edu akanga abva kumuhondo vadzoka kumusha. Saka takabva tangozviti maBundu Boys and the word Bundu iro riri takanyanya kuritora pa pane kamwe kamelisha grupu kainzi Farabundo. Kazitaika kakangondifadza ndobva ndangofunga kuti no, since vakomana vedu vari kubva muBundu vari kuuya manje kumusha. Ikati zvingozviti isisi maBundu Boys komemorata makomrades edu akanga abva kumuhondo tapinda muindependence.
Saka nanamusha kabvu Big Tembo makabva matotanga mese 1980 here apa zvakafamba sei?
Nyaya yanatembo ndozvati vanhu vazhinji vanongofunga kuti Big Tembo ndiye akanga ari muridzi wechikwata and also zvinhu zvakagara zvichingotaurwa. Isusi takanga tamutora saspokesman wedu semunhu aifarira kutaura taura pane vanhu. But ari Bhigi chai akatozoya muBundu taBundu yatovepo kare. Bhigi akabva kuChinoyi, abva kuChinoyi akauya nebhendi rake rainzi Missing Tooth. Ndata kuroja maasirizi manje tia kuona moto manje nenyaya kuroja tira fana. Tiroja mame zume zimbazi kuti unungo chungo ularozu ungo pama pama pani panisha bini ndio zume zume zia maona. Mbimbine ingano atinga tindiedu bat ingano ipasishigari unungo zia kandano chakari. Takajuta simbimbino dova tango ito uma gitara kanaki zovano papa simbimbine bigachi imba chingano chacho chiesi. Simbimbino yaita yatacha vanhu ndobva yaita hit. Saka zvese zvanga zvakungotifambira zvakungotifambira. Saka ndingangoti 85 ndopatakazosiya paSaratoga takuti takuda kuita touring because ane masongs aakuzivikanwa ende kubasa ranga raakutiremera unoziva kana mane mahitsika munenge makuona kunge maakuseenzeswa.
Yeah.
Takuti regai timbotenderera kuti vanhu vatione kuti ndisu anani takaridza nzimbo idzi. Masongs ataidza mazhinji they were very good. Even kune masongs ekuti aibva muvanhu like chekudya chose akabva kuna Safiriyo munonzi yakasafemazikati.
Kuramukadota.
Kunamukadota, tamuona achiita play yake tikabva tamukumbira tikati muti ari kuda kuita song ngapa play yenyu izvi vanzi you are welcome. Ndobva yaita hiti chekudya chose. Akapuwa ma-royalties mudhara makompozers ake akapfeka bhachi rimwe rinodhura akauya zvikanzi afana muri kundiona here tikatinda zvikanzi muri kuona bhachis chekudya chose song yenyu ye Simon but and we were very proud of takaita chokudya chose na wafunge iko jese dzanziri song from Safiriyo. Then kune mama songs anenge jekesa yakauya nemwe comrade amino nyaya dzescandal dzakamboitika mugovernment. Saka makomrade ndobva aya achitipa song yainzi jekesa jeka nyika iyayi ndobva yaita hiti futi. So you see we're becoming more lucky and everything. Muna akaita chisong chacho akada kuti Bhigi aimbe oimba muno atasikakwanise kuimba naye ndiye David Mankaba because David ainyora dzimbo dzake mune muchindevere because you are my test chindevere atigone. Saka ndiye munhu aitozongoshaura igavha dzimbo dzake. Dzimwe dzese dzitaipanana machances nanenge ane voice rakanaka tomutimba.
Aiwa muimbi Rise Kagona nechikwata cheBundu Boys nako Kambo wafungei. Rise anga achitaura iye ari kuScotland. Aiwa hama wadiwa chinobururuka chinomara. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro inawo zvakare. Vadzidzisi voronga kumwe kuratidzira vachiti vari kutambiriswa mutero wembwa. Botswana yoronga kuita musengabere zvaro zveZimbabwe zviri muupoteri munyika iyi zviri kuramba kudzokera kumusha zvichiti kwakaberekera ingwe. Tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzeEastern Bellen.